tikande miri wakaitika mafashamu emvura asingatsananguriki kudunhu rekwaZulu Natal muno South Africa. Mafashamu aya akonzera kuti vanhu varasikirwe nedzimba nemota, migwagwa chaiyo yakakanganisika, zvivakwa, mabusinesses zvakakanganisika. Tichitarisa nyaya yevanhu vakashaya, pari kutarisirwa kunzi vanhu vanodarika 300 vashaya pari zvino. Vamwe vari kuti 306, vamwe vari kuti 308. Asi chandoda kuti ndisimbisise ndechekuti nekuda kwemamiriro ezvunhu, kune vamwe vanhu vasati vatowanikwa vakashaya nekuda kwemafashamu iwayo.
Pangadai paine zvizvarwa zvezimbabwe here pavanhu vamuri kutaura vakashaya?
Pazvizvarwa zvezimbabwe manzwiro andiri kuita ndeyekuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvinodarika uwandu hwakaita sevanhu 20, 20 pachirungu vari kunzi vashaya nekuda kwemafashamu aya. Ndo nhamba iri kutaurika. Asi pane vepedyo vandagona kutaura navo vari kuti pakashayika vanhu 4 vavanotoziva. Saka ndo mamiriro azvakaita, hazvina kumira zvakanaka kudunhu rekwaZulu Natal.
Tichitarisa nyaya yerubatsiro, mune rubatsiro heruva muri kuziva ruri kuwaniswa vakawirwa nedambudziko irori?
Kune masangano akasiyana-siyana, mazita acho ndiwo andisiri kurangarira. Asi pane masangano ari kubatsira, nekuti zviri kuitika ndezvekuti mvura iyi pairi kunaya iri kutokanganisa vanhu ugaro hwavo mudzimba dzavo. Saka vanhu vari kutorwa voendeswa kudzimba dzekupotera anonzi pachirungu masafe house. Kune masangano akazvimirira ega ari kubatsira vanhu nerubatsiro rwezvekudya, zvekupfeka, nekuti vamwe zvinhu zvavo zvese zviri kubva zvaparara nokuda kwemvura iyi. Asiwo hurumende ichishandisa mutemo yaunonzi Disaster Management Act iri kubatsirawo vanhu vawirwa nedambudziko iri. Chandisati ndanyatsoziva hangu ndechekuti pavari kubatsira apa vari kubatsira vanhu vese here kana kuti vari kubatsira zvizvarwa zvemusouth africa chete. Asi hurumende ine rubatsiro rwairi kupa kuvanhu vawirwa nedambudziko iri.
Tinoona kuti musouth africa mune masangano akasiyana siyana ezvizvarwa zvezimbabwe. Pane rubatsiro rwaari kupawo here kuvana vezimbabwe vakawirwa nedambudziko?
Hongu, kune masangano andanzwa kuti ari kupa rubatsiro. Rimwe sangano randanzwa kuti rine zvariri kuita ikoko isangano rinomiririrwa navasheuton Chiangwa. Ndakanganwa hangu zita racho, asi ndanzwa kuti vakatoenda ikoko kuKwaZulu Natal kunomira nehama dzawirwa nedambudziko idzi. Tonzwawo kuti kune vamwe vemachechi vari kupota vachibatsira hama dzawirwa nedambudziko iri.